Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mane rakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 7 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzodya marasha zvichitera kushaya kwava Mugabe kuSingapore.
Havana kuziva kuti haichaputikira mumaoko avo. Saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka zvichaite mauko nekuti hamungatarike peguguro vatiiaaaaa yakanga iri mumi ofmedia akanga ari media apa ndiani akanga achipenga wacho.
Vamwe vakashanda navaMugabe munguva yehondo vopawo maonero avo pautongi hwavaMugabe apo vakanga vachiri panyanga. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata chethe Elders muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya nezuro kuSingapore kwavanga vachirapwa vanoti havafi vakaregerera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nepamusana pemabvisiro avakaita vaMugabe pachigaro. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa aenda kumusha kwavaMugabe kwaZvimba mudunhu reMashonaland West ndokutipa nyaya inotevera.
Pamusha pavaMugabe uyo uri pedyo nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vavaMugabe. Vanozviti tete vavaMugabe ambuya Josephine Jaricha vanoti vabayiwa panyamanete nerufu rwavaMugabe.
Kundinganzwe seiko ndabayiwa ndatove munhu atobayiwa mumoyo ndaurayiwa handisisiri munhu ndatove chimwe chinhu chemangamanga ndaichengetwa nababa vazvinodadisa neunhu hwavo chikuriro chaamugabe havana kana chihure kana chii asi rudo kumunhu wanga asina mhosva kundiwokwamadyira panze kwaamai kana kuti ndiwo kwangu kwagushungu kwete.
Ambuya Jaricha vanoti mhuri kwaMugabe haina kufara nemabvisirwo akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa.
Nhanho yechakachihurumende chekaichakaichenyu chechakanyii chanibhomutya munakadai munakabva akadai ndomurafura ndoda kuenda kuda kujeri chaiko imbhomutya musatombofa zvakatonditura papaanenge ari mungatonyera ndimi inayo prepared kuenda kustokisi kana kupi handimude munangagwa dei mwana uya asina mbofa ndatove pfungwa dzaakuti iye ari kurwarawo kupfungwa dzokuitwa ganyavhu munhu akavamba politics vaiziva politics vaiziva kwaigiranangomokwese kwavaiveko here munangagwa wacho.
Mumwe mushandi wavaMugabe kwemakore makumi matatu vaRabson Chikati vanoti vari kurwadziwa zvikuru vachiti vanga vasingafungire kuti vaMugabe vangafe pari zvino sezvo vagara vachienda kunorapwa asi vachidzoka vapora.
Toshokeka kuti ha tisitai tirikufunga kuti uri kurapwa kuti ugouya wapora. Ndabatikana zvikuru, handina kuita zvakanaka pakufa paita mukuru wedu, kuru mumusha, kuru pabasa, nekuti izvezvi basa rangu ndo basa rangu randechitete pano zvandira ipapo iwa matengo munoona kubva kunomafira mvura.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato rezanu PF vaGeorge Nyandoro vakashandana vamugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navamugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika.
Rasikirwa zvikuru nerufu rwafo mapresidendi wedu. Asi igamba guru renyika nekuti within the mativi ese nyika chamembe mabvazuva kumaudzanyemba muAfrica hapana vasingazive vamugabe.
Vanyondoro vanoti kunyange hazvo vamugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake.
Bongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana. Zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika. Achikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka.
Mumwe wechidiki vaAndrew Mwaera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavamugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vamugabe sezvo ranga riri gamba reAfrica yose.
Tarasikirwa zvisingaite negamba. Ii mudara uyu watirwadza aenda tisina kuzvitarisira. But chiri kuti surprise ndechekuti hasati zvaanaunswa here because mafregi tichiri kumona ari mudenga aya. Tisizoti kwakuvenga here kana kuti kudii. Vanofanira kumurespecta mudara uyu because he is an icon, national icon. He should be respected. And we are appealing to Mr. Mnangagwa vatipo horidhe nemagetsi. Tinochema takazorora paZimbabwe.
VaMnangagwa vakaudza vatore venhau kuti vamugabe vapiwa remekedzo regamba renyika. Muzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi. Vamugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Vamugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. naBela Mai Chatunga. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndine Ata Chigoriwa.
Vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere avo vakatiza munyika vachienda kunopotera kuSouth Africa vasvika kuSingapore nhasi kuitira kuti vanobatsira mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuitira kuti mutumbi wavo uunzwe kumusha. Mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwakare. Nyaya yekuti vaMugabe vachavigwa kupi iri kunetsawo kunyange hazvo vakaitwa gamba nehurumende. VaMugabe vanonzi vakati vanoda kuradzikwa kumusha kwavo. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere kana womutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Mumwe muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhwao avo vari muupoteri vati havakwanise kutaura pari zvino. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vasangana nhasi nechikwata cheThe Elders amai Mary Robinson pamwe naamai Graca Machel. Vaviri ava vasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Chikwata cheThe Elders chakurudzira kuti vaMnangagwa navaChamisa kuti vaite nhaurirano. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe nezvemusangano wavaita.
Chaita musangano wa kumbirwa nevakuru vemuno muAfrica nepasi rose vanosanganisira boka raishanda navaKofi Annan vakazotisiya asi sangana nawo ndiwo Graca Machel, Mandela navanga vari president wekuIreland vanonzi ivo Robinson Mary vasangana nesu vachida kunzwawo pfungwa dzedu nekuchika mazano pamaonero edu munyaya dzokuti nyika yedu iri kuenda kupi. Tazadzikisa kutaurana uku tichitaura maonero edu kuti tinozviona sei pakupedza popoto kana kuti gakava kana kuti kusagadzikana kwenyika kwatinoona kuri kukonzerwa nenyaya yemamiriro ekunze ematungirwo enyika.
Saka imi mavaudzawo kuti kudii panyaya yenhaurirano, makagadzirira here kupinda munhaurirano?
Aiwa ka isu tavatsanangurira nyaya yekuti tine muono watinawo wokuti nhaurirano dzatinokwanisa kungopinda chete inaurano zinotangira pakuti toita sei kunogadzirisa nyaya yemamiriro akaita utungamiriri wenyika ino. Tinoziziva kuti vanhu vakaenda kusarudzo hapana kuva nekunzwisisana kwakanaka. Ichocho ndocho kutanga chatoda kugadzirisa, tochionesana kuti nyika ingaenda mberi sei muburikidza nekuona kuti chii charwadza nyika. Tisatarisa mhopo iri pahuma kana kuti bundu riri padama, asi tarise chikonzero chaita kuti bundu ribude, mhopo ivepo, musoro uteme. Chii isu tiri kuti inyaya dzematongerwo enyika, inyaya dzesarudzo dzisina kufamba zvakanaka, inyaya yekutungamirira kusina kumira zvakanaka. Kunoda kugadziriswa. Kunogadziriswa sei? Ngatiwe timuonera pamwe, ngatibatane pamwe chete, ngative nenyika inogadzirisa zvinhu zvose, tova nekubatanidza nyika nemuono umwe chete wokuti chii choda kugadziriswa. Panyaya dzandataura, panyaya dzemareforms kana kuti shanduko inodikwa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, kuremekedzwa kwevana veZimbabwe, kupedza udushura kana kuti hubhinya mumatungamiriro nematongerwo anoitwa vanhu, mukufamba kubvisa nyaya dziri zhonga nechisimba munyaya dzekodzero dzevanhu vanenge vachida kuratidzira pachena, vachiva nerusununguko, vachiva nekodzero dzavo dzichiremekedzwa. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatange tichivapa kuti sino maonero api, nekuti maonero edu takatotaura kuti nechikamu chatinacho chezvinhu zvishanu zvinofanira kuitwa kuti nyika ienderere mberi.
Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwewo divi rehurumende.
Urongwa hwekutaurirana hwagara huripo kare. Tine political actors dialogue yakaiswa kuti mapolitical parties ese akakwikwidza mumaelections egore rakapfuura vasangane vachikurukura maererano nekuti kuti nyika yedu ingaenda mberi sei, tikunde machallenges atinawo senyika akanangana nezveupfumi hwenyika. Saka iyoyo dialogue tinoona sekuti yakakwana zvikuru kuti igadzirise matambudziko angava achiwanikwa uye achida kuti vanhu vange vachiwanikwa vachitaurirana. Tinoona kuti political actors dialogue iyoyo ine simba zvikuru. Zvino tinozoda zvakare kuti vanhu vose vanzwisise, including my elders, kuti vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano iyoyo, vakaramba zvakare kutora chigaro chokuva mukuru wevanopikisa mudare reparamend. Chigaro icho changa chaiswa patira kuti chiite kuti pale nekudyidzana uye nekushandidzana kwakanaka pakati peruling party ZANU-PF pamwe chete neMDC muhurumende. Saka tinoda kuti tizivisevo maelders ivavo kuti urongwa hwekutaurirana huripo. Hurumende yavamunangagwa yakasununguka zvikuru kunge ichitaurirana neMDC inotungamirwa navachamisa, asi ivachamisa ndivo vakatomira kuti vapinde mudialogu iyo yatopindwa navamwe kare vari kutopinda mukutaurirana kwacho.
Vachamisa vari kuti ivo havana kuramba kuita nhaurirano, asi vari kuti havadi kuti ivo vamunangagwa vaite ivo mubati wepembe vachitamba bhora zvakare, vachiti kunofanira kuuya vamwe kunyanya vekunze vangava vemusadhak kana muau vanouya kuzobatsiridza zvakamboitwa kare pai munhaurirano dzacho.
Chinonetsa ndechekuti vachamisa vari kutaura izvi vari papi? Ini ndazvifunga kuti dai vaka vari kutaura izvozvo vari mukati medialogu yacho, vachiti mudialogu ndauya zvangu. Asi ndinoda kuti pange paine mubatanidzi asingabvi munyika muno anobva kune imwe nyika. Izvozvo zvaigona kunzikwa nekuti vaya vari kusangana vari kuwirirana kuti vamunangagwa ndivo vane kodzi yekunge vachichiya dialogu iyoyo, nekuti vamunangagwa ndivo vakahwina maelection.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI ratumira vaongorori varo kusarudzo dzaitwa nhasi kuGlenview South muHarare nekumangwe kumasvingo. Tabata mukuru wezvirongwa zveZESNI amai Ellen Dingani kuti tinzwe zvaitika.
Glenview taisa maobservers pane polling yega yega. Polling station yega yega iri kuGlenview. Mukutudza kwavaita kubva makuseni vanga vachizvose zviri kufamba zvakanaka. Tasa nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva uye zvakare sezvinotarisirwa kuti zvinge zvichishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana pese pavanga vari maobservers edu.
Pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeGlenview South kusvika pari zvino?
Tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway, but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstituents mavo. Ndofunga pane gwaro ratanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuGlenora neGlenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera, yakashandiswa nevanhu vekuGlenora handiti. Saka vanhu vekuGlenora pavaona pakavhurwa iri paborder reGlenora neGlenview vafunga kuti election iri muGlenora. Saka vazhinji vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway. Ndo panga paine nhamba yanga yakati kurei paGlenview 9B primary patenwa away. By time yakanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33. Saka ii nhamba yakati kwirei chaizvo, but vazhinji vachona sezvamunoziva voters roll vave kunamira panze vanga vachitanga vatarisa masta avo voona kuti masta avo aripo vapinda vanovhota. Saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mama polling stations yanga yakatidererei.
Ko sangano renyu pane zvarakwanisawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii?
Tine paGlenview 6 pavhota vanhu vaasistwa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83. Nhamba yakati kurei zvakataona nhamba yakati kurei zvakare kumangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi paSt Francis Secondary School. Saka tiri kuona kuti vanhu vanoasistwa vanenge vari kuramba vachiti wandei, but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota. Vanouya nemunhu wavanoda vanenge vakasarudza kuti avabatsire. Kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nemapolling officials kana presiding officer. Saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers kana azonyanyati kurei tingeida kuzotanyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaivo anenge ari api. Inyaya yekuti havaone here kana kuti inyaya yekuti illiteracy here, kana iri nyaya yekuti tocha havaoni tozotanga kutaurawo nhau yekuti tema recommendations yekuti paitwe zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vava vakwanise kuramba vachivhota vasarudzo dzavo in secrecy. Kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti havaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nomwe munhu vavhote pache zvavo. Saka tinoda kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei. Saka tinovimba kuti veZimbabwe Electoral Commission vachatipawo zvikonzero zvakabrekwa down kuti pavanhu vavabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota nonzi maassisted voters zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi kuti tikwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecrecy.
Mukuru wezvirongwa zvezesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kukurukura isu nemadzimai vakasiyana-siyana mushure mekushayikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe kuSingapore nezuro. Tichanzwa kwavari kuti ivo vanoona sei chiitiko ichi.
Ivinde twatabete manyondiri kuZimbabwe hanyinangwe kudangotarawo kuna vaMugabe kuti aiwa vakarwa kurwa kakanaka sezvo kubva kuma1980 zvosvika kuma2000 ndopavakanyanyorwa zvichizoendawo mberi svika kuna na 2017 zvanga zvakurwadza kozi matongero achanga amuitika nyika yanga kusafamba zvakanaka uye zvino zvaikonzeresawo kubva kumudzimai nemamwe macabinet awo anga akavatenderedza saka ndinongotiwo mwari vaita kuda kwanga vafambawo mezvakanaka mweya wavo uzore murugare vave vanopiwa pekugara asi kune uimo dzevatisiyira iyi zvakaoma kozi hapana chenji lese kutirwadza kuno kuzimbabwe nekuda kwemwana wavo akatisiyira munangagwa zvakaoma akatanga kukopa kubva kuna baba saka zvinhu zvachiwa ndifunge kuti zvichagadzirika ini nekuti mwana aiona zviri zvaitwa nababa saka ndifunge kuti zvichachinja nekuti zviri kurwadza zvichirema unotoona kuti vamugabe vaive nani taikwirawo makombi 57 apa takokwirawo kubva kwatinogara tichikwira matendulas manheru kuseni chikwirawo ma7 saka zvakurwadza ndongoti pamwe mwedhi mwari achatinziwo nekufamba kwenguva pamwe kuchauyawo umwe munhu achakunawo zvigadzirisawo hatizive hedu
mabasa api amungarangarire vamugabe nawo
ini ndinongovarangarira hangu ndinongovarangarira hangu nekuti nemabasa ekusunungura nyika uye nekuti vaive munhu wee asingade zvisina basa kana kuti pakaitika kunzi padhira chinhu chakati vaitidzikisai pakanzi paitwa zvinhu zvakati vaiva vamunhu anomira ende vanga vava munhu akasinga akasiyana naed zvekuti aiti zvinhu ngazvidzika ende zvaidzika ipapo ipapo pasina kuti zvinhu zvinozonzi mangwana nazvazonzi chii saka ndinovarangarira nyanya pazvinhu zvandakaonawo inini hangu kukura kwangu zvezvikafu makombi aiwa munhu aive ari nani pamabasa ndopedza panga pakati pei nyange pachikoro aiwa pachikoro vanga nekena zvo manje vamunangagwa vanodzinga izvozvi kumusha kwedu kwakadzingwa vanhu mwana donyura juni vakadzingwa nomamisho kati endeni kwamunogara mudzokere kwamakabva izvo vanhu vada kunyura ma4 vakabva vatosvigira panzira sa munhu asina ke nedzidzo yevana samugabe vaive neke nedzidzo yevana saka aiwa ndinovatenda hangu kuti pava vakabata ipapo mwari angorangarirawo ipapo vanga vakashaisa mwari angogadzirisawo zvavo kuti munhu wese anotadza panyika asi ed hanashoti tichasvika kumberi tinayo
tazotaura zvakare nemumwe mudzimai ari musouth africa regai tinzwe kuti anga ari kuti chii
indinonzi Chipompofu ndiri kujohannesburg kushaya kwavamugabe kwatirwadza sezvizvanzwa zvezimbabwe tiri kutoshuvira kuti dai vanga varipo isu kuno nekushungurudzwa kwatiri kuitwa vangadai vakatotibatsira vakatotaura kuti vana vangu handidi kuti vanzarwo kana kuti dai vangatotumira mabhazi akatouya kuzotitakura tarwadziwa zvikuru tarasikirwa negamba nemutungamiri anga akatitsigira vanga vari baba vedu
zvii zvamucharangarira pamusoro pavamugabe
zvatichavarangarira navo inyaya dzavakati yechikoro
pane here zvamunoshora zvamunoti imi dai apa neapa vakagadzirisawo nhoroondo yavo yaizosanduka
ini hangu pane zvandinoshora handina hangu
aiwa nguva dzedu ndo dzaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve kushaya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuSingapore. Muhurukuro yedu tabata vakashanda navamugabe kwenguva yakareba uye vaive mumwe wemakomanda eZanla vaBernard Manyadza vaizivikanwa muhondo nerekuti pakachipoera. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaManyadza.
Aiwa, ndinokutendai nokundifunga panguva muZimbabwe muno.
Zvii zvamungataurawo pamusoro pekushaya kwavamugabe?
Ndine urombo kumuri yese kwagushungo nehanzvadzi yangu uyo Grace Marufuyo mera soko. Saka ndinoti hanzvadzi wanasikirwa nemurume wako, ndine urombo. Vamugabe kubira tijire wana wachikoro hiyo wali kujeni taiva adimaya wadaka zobuda wajeni kuna na zambi ya Tanzania huko wainyo rwaneza ucha hizo nana kumule zugare gumbo ahatichiva adimaya zukunyanya nitaka zibonzi zika kambu zibindalechwa wana tijitevu kwa tindie mwode wa hili cha hiyo cha hiyo kushika wadaka zoita zemuka zao document maprobe makanga itika movement yedu Zimbabwe African National Union kuzikatazanga nao ku Mozambique toto kachika mara tawaitikasi magoro kubwa kugirimani kuwena kubeira kulelimu yikita zizewe kuwena umuchimoyo tokachika mara wakutifunza kuti unobva kupi zezo hili jika hizi mzia zia zitepa lizo umekomri daru likomri gawa ya kawati ah samuru kufunza ndio ndio wana saka ilimu kuti nzinda kukomri ya kutunda kutumu kufunza makomanda kutu nusebi saka Nungu dora nipa pupi kuti ya Minataka ngechi Simu zira za jose mpungwa jedu Minda karelo jedu amu Tuzo nangu di ya Mazagu shiga mtrebalizi mishi Yusaka ngechi tichana mtrebalizi miyaka ipa
Saka muruku rewa eremi kuti Havamu gabe Havana wo shakanaka Shavaka kuzizisa iwo Mungu ya magarana yo makoresa
Oh, mwinationalizi mekuti ngati wa kenyika Nation ino Zimbabwe Iyo I plus Wajisha ndavai na vamo. Hivyo atiri kutiti koti. Ndiyo wakata single ended. Livaisha ndavai na vamo. Wanu wakanka wali very competent. Hivyo wanawa chitepo. Hivyo wanawa takawira. Hivyo wanawa eno zingalava. Wana avaka wanda malinga lisa. Wana malianga femi yuko malianga. Laisha ndavai na vamo. Kuraka nation. Pamujete ye Zimbabwe. Kutitende forward. Asiku zaita fragmentation. Hivyo kutika na vamo na kutiti. Wachi simbisa utongo wawo manji uwe karut vokile tama faction avaka zutata kunya to manager doba wazo lidi gurwa niya e factionalism ya waka kileta iwo saka tirikuti mkubaka nationalism naka ziri positive ka amini mkubaka jika ya Zimbabwe very positive ndoo saka kira vajinti izozo regrettably zakupuka ni wamaje nasi kutindoi mweze legacy ya katika history ni ya kriyo yo saka The balancing act ichaitwa na mahistorian.
Kune wangu wari kupembedza vamugabe vamanyadza vachiti vakaita zvakanaka zvikuru kutora ivhu vachipa kuvatema. Zvii zvamunotaurawo pamusoro pazvo?
Kuvhuku munoisa vana kuhondo muriga kuvapa support. Varungu vakanga vachiita commercial agriculture iyi kwaitiwa neland bank namainspekta akanga achitraina mafama vokwedu vakangoti pidai muminda endai kuminda support ndobva ichaitwa zvachose. Izo ndoto achise kuchepasirozi kuti tise here vanhu vakabvira vachirima tichizvisapota tega izoti akuenda kunotsvaga chibage kunana Mexico kunana Argentina kunana Brazil United States
kuuya imwe nyaya inotariswa nevakawanda pakataurwa zitara kuti Robert Mugabe nyaya yegukura hundi zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo
ipapo dai vakango kuridza zvavo kuti tine hurombo nezvakaitika uko Fungizira yangu ini kudai. Zvizhinji zvaiitika vachiti vakomana vangu vari kuita basa nemazvo. Havana kuzva kuti haichaputsikira mumaoko avo. Saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka hazvichaitika kune kuti hamungadarike pegukura kuti munyanya kupatana nevanhu vati yakanga iri moment of madness. Akanga ari made up ndiani akanga achipenga wacho.
Aiwa vamanyadza tinotenda zvikuru maita basa.
Aiwa zvakanaka.
Manga makateerera kune mumwe vanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba munguva yehondo yechimurenga uye vaive komanda kuboka revarwi vezano rezandla vaBernard Manyadza vaizikanwa nerekuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga nechirongwa chako tinochivira zvakare chimwe chakadaro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hama dzevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe dziri kudyira marasha mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera kushaya kwavamugabe kuSingapore. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata chethe Elders muHarare vachikurukura mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe nekukurudzirwa kuti pave nenharurirano pakati pavo vaChamisa navaEmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ni Mfaro Manerano, gini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Doksi ya imina ntunga milingomo, achikupa enau, zendebele.
Soku isika.